I, Halima Mutantu, swear that I will faithfully, fully, impartially, and to the best of my ability, discharge, trust, and perform the duties devolving upon me by virtue of my appointment as the chairperson to the Commission of Inquiry to inquire into the post-election violence that took place on the first day of August.
Avo ndisa chigaro wekomisheni vaHalima Mutantu vaimbove mutungamiri weSouth Africa vachitora mhiko yekutanga basa nhasi. Komisheni iyi ine nhengo ina kubva kunze kwenyika nenhatu dzemuno. Nhengo idzi ndedzinoti vaRodin Dixon vekuBritain, vaEmeka Nyauko vaimbove munyori wesangano reCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbove mukuru wemauto ekuTanzania vaDavis Mwamunyange. Varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Moma Duku na Charity Manyeruke pamwene gweta maivimba inyemba ndizo nengo dze commission iyi dzemuno munyika. Mushure mekugadzwa nengo idzi dzabva dzapinda musangano pa State House pekare nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, uye pataenda pamhepo vange vasati vapedza musangano wavo kuti tivabvunze kuti vachafambisa ngoro yavo sei. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vairatidzira kusafara nezvainge zvabuda musarudzo. Asi uwandu hwevanhu vafa mushure mokupfurwa nemasoja hunonzi wasvika pavanhu 10 sezvo vamwe vacho vakafa vachienda kuchipatara. Zvichakadai mutungamiri wenyika vagadzawo vaOwen Ncube segurukota rinoona nezvevasori zvinoreva kuti dare ravo remakurukota rave nenhengo 21. Munyori mumahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota vaMishekisvanda vazivisawo kuti mutungamiri wenyika vachagadza gurukota reHarare munguva pfupi iri kutevera.
Honorable Owen Ncube has been appointed Minister of State for National Security in the office of the President from today.
Vamunangagwa vaitawo musangano nemiriri weBritain ari kusiya basa amai Katrina Lang, uye pataenda pamhepo musangano uyu wange uchiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.